Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvitatwendi 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kushayikwa kwemari munyika koita kuti vanhu vapinde mukisimusi vasina mufaro.
Zimbabwe Exiles Forum yokurudzira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo, sarudzo dzisati dzaitwa muna 2018.
Vezvematongerwo enyika vokurudzirwa kusashandisa mashoko anokurudzira kuvengana kwemarudzi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kuronga kuenda kudare repamusoro-soro reConstitutional Court kana Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ikaramba yakatsika madziro panyaya yekurambidza zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuvhota sezviri mubumbiro remitemo. Sangano reZimbabwe Exiles Forum raita musangano muJohannesburg, South Africa nhasi kuti rizeyewo nezvesarudzo dzichaitwa muna 2018. Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka zvekuti pangaitwe sarudzo dzakachena.
Ongororo yatakaita hombe ndeyekuti vanhu vari kumaruwa vazhinji, vanhu vayo vane about 70% vevanhu vanovhota, vachingori muusungwa nehutahwa huya hwokuvhundudzigwa zvikuru namasabhuku namadzishe kana vachinge vachienda kusarudzo. Tichibva tatarira zvenyaya yekuti kana tine vanhu vanosvika 4 million vakabuda munyika vasingakwanisi kuvhota, iro bumbiro romutemo section 67 richitendedza kuti munhu wese ari eZimbabweni unokwanisa kuvhota musarudzo dzinenge dzichiuya kana dzichaitika makore anotevera, even tadarika 2018. Maelections awa kana kuti sarudzo dzichaitwa idzi dzinenge dzichikodzera here kuii isarudzo dzakasununguka kana kuti isarudzo dzakajeka? Saka seZimbabwe Exiles Forum chikuru chatari chizivisando chokuti wani panodiwa kuti mabato akamirira zvematongerwo enyika ese abude pachena kuti ivo vakamira papi panyaya yesection 67 yebumbiro romutemo yokuti munhu wese anofanira kutendekwa kuvhota.
Ko ZEC ikaramba kuti vanhu vari kunze vavhote sezvayakatotaura kare kuti haikwanise kuita izvi panguva inoyi?
Tinotova even nejudgment yakapiwa neAfrican Commission muna 2012 patai tinotendekwa kuti tivhote. In fact Zimbabwe government inofanira kuudza African Commission kuti yatora matanho api okuti tiendegwe kuvhota muna 2013. Zvini zvakangonyaragwa government haina kuhuya kwatiri kutaura kuti yatora matanho api, asi ukuona tiri kuti pane mukana wakadarowo kuti zviitike. Kana hurumende yedu ikaramba, Zimbabwe Electoral Commission ikaramba, zvinhu zvakadaro zvinongova pachena zviri pamutemo wakapiwa neAfrican Commission. Then zvava kutoreva kuti tava kumanikidzwa kuenda kumatare edzimhosva ari muZimbabwe zvikurura pamusorosoro reConstitutional Court.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Mhuri dzinodarika zviuru zviviri dzinogara papurazi reXabacha kunze kweguta reUlawayo dzinonzi dzave kugara pamene zvichitevera kuparadzwa kwedzimba dzadzo nedutu rakasimba iro rakasiya mafasha memvura mushure mekunaya kwemvura nemugovera. Muridzi dzinonzi dziri kutyirawo zvakare kuti dzimwe dzimba dzinogona kuondomoka nekuda kwemamiriro adzaita mushure memvura iyi. Sachigaro herimwe remasangano anomirira vagari reVulawayo Progressive Residents Association vaEdias Shumba, vanoti sesangano vanonzwira urombo zvikuru vagari ava sezvo vachikwanisa kubatwa nezvirwere zvinokonzerwa nemvura uye kugara pamwe nekurara panze. Vanotiwo sesangano vari kuedza kuunganidza rubatsiro rwekupa mhuridzi asi vanoti hurumende inotarisirwawo kunge ichipindira munguva dzakadai. Ngatinzwei hurukuro yataita navashumba pamusoro penyaya iyi.
Chikava chafamu kukonetika zvinoshamisa apo pakava nemafashamu angasina kutarisirwa nevanhu avatoita zvokutojima vanhu vanhu vatongona dzaava kunari handizi dzava kuyerera dzichipinda nemudzimba. Saka vanhu vakawanda vakabva vapwanyirwa dzimba dzavo ndokusara vasisina pekugara. Saka ipapo ndipaona vachitochema kuti kudai dai hurumende yedu yange iine vanhu pamwoyo yaikwanisa kunge yakabatsira vanhu ivavo. Asi pandakapedzira kutaura navo vanhu ivavo nezuru vanga vachiti hapana rubatsiro rwavati vawana, vazhinji vari kuedza kubvisa nhumbi dzavo mukati memvura. Saka pane zvino ndoona vachiri kuedza kuti vatsvage kuti vanga vanganogara kupi.
Hapanawo here masangano anobatsira mati manzwa angapindawo kuti abatsire?
Pane vava vamboedza kuti vavaya vatsvage rubatsiro kubva kumasangano akaita seanomirira vatingati maresident association. Saka pari zvino maresident association anga achiri kuedza kuti abatsire vanhu ivava kuti vawanirwe tinga vabatsire kunyanya chikafu nezvekupfeka nokuti zvinhu zvizhinji dzakayeresa nemvura. Saka pari zvino vari kushaya kuti votangira papi nokuti havasati vawana rubatsiro kugava chafamu ikoko.
Inzvimbo inosimbosangana nemafashamu here munguva inenge ichinaya makore apfuura kana kuti zvatanga gore rino?
Nzvimbo yaigara ichifungidzirwa kuti inogona kuita mafashamu nokuti inzvimbo iri pakaderera. Vanhu vakambokurudzirwa kunzi vange vachibva panzvimbo idzodzo asi sokuziva kwerete dambudziko repekugara munonyika muzimbabwe richakatarisana nesu. Vanhu ivavo vakakwanisa kunge vasingabvi panzvimbo ipapo zvokuti pakatombonaya nyumvura kusigore rakapera yakaita sokuti wairii yakasiya paduku futi kuti ikukure zvinhu zvavo asi hazvina kuzoitika sezvaitika manji.
Imiwo muri kukurudzira vagari kuti vaite sei?
Tinokurudzira kuti vagari vakagadzirira kana kuti vagari vatobva zvavo panzvimbo ipapo.
Avanga vari vaEdias Shumba vanovesa chigaro vesangano reVulawayo Progressive Residents Association vari parunare muVulawayo neStudio 7.
Vemabhizimisi nevashandi vane maonero akasiyana panyaya yekushomeka kwemari nemanetsero ari kuita zvinhu munyika panguva ino. Munguva yakare panguva ino yekisimusi vemabhizimisi ndipo pavaita mari zvinhu zvichifamba zvakanaka nekuti vashandi vazhinji vanenge vaine mabhonasi. Asi iko zvino mabhanga haana mari uye vashandi havasi kupiwawo mari dzavo dzemihoro paine nguva. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Zvinenge zvakatisiyanei nemakore apfuura. Kumhanya-mhanya tinombokuona kuchiitika kumashops, vashandi vachimhanya-mhanya vachigadzirira mhuri dzavo vachigadzirira kuenda kumisha. Zvinenge zvakatidzikirei, zvinenge zvakatidzikirei. Vashandi vakawanda vane dambudziko rokuwana mari pavanoshanda.
Vamoyo vanotiwo kushomeka kwemari mumabhanga kuri kupawo kuti zvinhu zvinetse kumushandi. Asi mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti ivo semaonero avo zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Vanhu hapana zvinyuto zvakanyanya nekuti mitengo yakatoroverwa pasi.
Vamutashu vanotiwo vanhu vari kukurudzirwa kuti vashandise dzimwe nzira dzekutenga zvinhu dzakaita sekushandisa maATM cards. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavidson Norupiri.
Mutaundi mese munongova neChristmas rush semakore ese vanhu vari kumhanya-mhanya kuti vakwanise kunge vachitenga zvavanoenda nazvo kumamisha zvavanodya nazvo nemhuri pamaChristmas. Saka nyaya yokutengwa tiri kuiona nokuti isusu tiri muma industry. Saka tinoona demand yezvinhu kuti yati kurei pa Christmas pano nokuda kwe festive season.
Vanorupiri vanotiwo vari kufara nemafambiro ari kuita zvinhu maindustry pari zvino sezvo vanhu vari kutenga.
Ya kuzvitoro vanhu vari kutenga. They are using makas, plastic money. Nokuti mari vashoma vari kuiwana kubhengi. Vanhu vari kuiwana zvavo kubhengi asi havasi kuwana yavari kuda chaiyo. Asi nenyaya yeplastic money mabhengi ari kuencouragewo kuti vanhu endai motenga neplastic money uye vanhu vari kuitambira zvekare mumashopu.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Dr. Godfrey Kanyenze vanoti kana vashandi vasiri kubhadharwa zvinonetsa kuti upfumi hwenyika hufambe zvakanaka.
Makambani anotadza kuenderera mberi nebasa ravo. Mukatarisa zvimwe zvezvinhu zvakatarwa nezvakatariswa neConfederation of Zimbabwean Industries. Zvakaratidza kuti chinhu chiri kunyanya kukanganisa makambani kuti asafambe zvakanaka muZimbabwe inyaya iyoyo yokushayikwa kwemari ri kuita kuti kushayikwe zvinhu vanhu vanotenga zvinhu zvinogadzirwa nemakambani zvichiita kuti upfumi hwenyika husaenderere mberi. Saka mukatarisa rati makore apfuura aya kumashure kwe-2014 ndo chaka chiri chikonzero chikuru chakachiita kuti makambani avhare.
Zimbabwe yave nemakore akawanda ichitatarika kugadzirisa nyaya dzezveupfumi zvapakuti hurumende itadzewo kana kubhadhara vashandi vayo nenguva. Zimbabwe yave nemakore akawanda ichitatarika kugadzirisa nyaya dzezveupfumi izvo zvopawo kuti hurumende itadze kubhadhara vashandi vayo nenguva. Hurumende inoti izvi zviri kukonzerwa nenyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nehurumende dzenyika dzakabudirira dzakaita seAmerica neBritain. Asi vanopikisa vanoti kusamira zvakanaka kwakaita nyaya dzezveupfumi kuri kukonzerwa nekutadza kutonga kwebato reZANU-PF.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanopikisa hurumende muDemocratic Republic of Congo vaEtienne Tshisekedi vati nasi vanhu havafaniri kucherechedza utongi huri kunze kwemutemo wemutungamiri wenyika vaJoseph Kabila avo vane temu yavo yekuve muhofisi yakapera asi ivo vakaramba vari panyanga pasina sarudzo dzakaitwa. Vhidhiyo yavaburitsa padandemutande reYouTube vaTshisekedi vaenderera mberi vachikurudzira vanhu kuramba zvisina mhirizhonga kwavati kutorwa kwemasimba ekutonga nechisimba kuchitsigirwa nebumbiro remitemo. Kuratidzira kwakatora nzvimbo munzvimbo dzakawanda dzemisha inogara vanhu muguta guru reKinshasa neZuro kunyange hazvo kwaive nemutemo unorambidza kuratidzira uku.
Vatungamiri veRussia neTurkey vavirirana kuti kuurayiwa kwemumiriri weRussia kuTurkey hakusi kuzokanganisa ukama hwenyika mbiri idzi. Vamutungamiri weTurkey vaErdogan vati vane kunzwisisa kumwe chete navaPutin kuti kukudzwa kwenzvimbo dzemushandira pamwe neRussia zvikuru paSyria hakusi kuzokanganiswa. Aya mashoko vataura vari muIstanbul. Sangano renhau reFrench Press Agents ndoraburitsa mashoko aya.
Vamwe vanhu vanoti kunyange hazvo chiri chokwadi kuti matunhu eMatabeleland nepamwe matunhu akasaririra kumashure zvikuru munyaya dzebudiriro munyika vezvematongerwo enyika havafaniri kuedza kushandisa nyaya iyi senzira yekuda kupatsanura vanhu munyika kuchishandiswa nyaya yemarudzi. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Pfungwa idzi dzinotevera kuziviswa kwakaitwa nevaimbo vemunyori mukuru webato reMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vaMoses Mzila Ndlovu. Kuvepo kwebato rezvematongerwo enyika idzva reAlliance for National Salvation kana kuti ANSA nemusi wemugovera. Vamzila Ndlovu vakaudza vatori venhau kuti vaive vaona zvakakodzera kuumba bato iri nekuti kusvika pari zvino mapato ose arimo munyika ari kutadza kukoshesa kugadziriswa kwematambudziko ekusarira mumashure munyaya dzebudiriro akatarisana nematunhu ematevereland. Vakatiwo chinangwa chavo ndechekuti pave nebato rinotungamirirwa nemunhu anobva kumatevereland kwete kuti munyika mungove nemapato anotungamirirwa nevanhu vanobva kumashonaland vanhu vekumatevereland vachiitwa vatevedzeri vevakuru vemapato aya. Vachipa maonero avo panyaya iyi mudzidzisi wePeace and Conflict Studies paZimbabwe Open University vaDidmus Dewa vanoti ikodzero yemunhu wese munyika kupinda mune zvematongerwo enyika asi izvi zvinofanirwa kuitwa pasingashandiswe nyaya yekuda kupatsanura marudzi munyika.
Tinozvikurudzira kuti vanhu vafome mapolitical parties avo asi ngava mafome vakabuda pachena vasingavandi nezvimwe zvakafanana nezvinhu zviri tribal kana zvekusarudza nokuti muZimbabwe constitution yedu iri pachena kuti pamukana yakaenzana wedza uri mundevele uri mushona ndosaka muchiona kuti maparties anongofoma akawanda mukana uripo wekufumiwa kwamaparties. Chatingatoita kuvakurudzira nekuvakongratulate nekufuma political party tichiti ngavapinde munharaunda tione kuda vane zvimwe zviri nani asi ngavaregedze kusimudza kadhi retribe.
Vamzila Ndlovu nevamwe vane chitsama vakabuda mubato ravamwe veiri pakutanga kwegore rino mushure mekusawirirana nevamwe vakuru vakuru vebato iri. Vamzila Ndlovu avo vakarwa hondo vari nhengo yezipra vakambovewo gurukota rezvekuregererana nekupodzwa kwemaronda muhurumende yemubatanidzwa. Vamzila Ndlovu vakaramba pfungwa yekuti vakavamba bato reAnsa senzira yekutsvaga mari vachiti bato ravo richakwikwidza musarudzo dza2018 asi vakazvipira kushanda nemamwe mapato anokoshesa maonero ebato ravo.
Why we are deciding now to enter politics as opposition under the flagship of Anza ndezvokuti maparties amwe ese amuopposition havasi kuda kuti bati deal with the issues that are confronting Matabeleland. Kana ukatarisa issue leadership kuti mazhinji acho maparty anongo formiwa otsoga mutungamiri chishona ouya kuMatabeleland to hunt for a deputy. And I think this is an insult. Kutuka vanhu veMatabeleland kuti wakunotsoga mundere anokusupport because wakatangwa nezani kuti inini nichatongasa mugabe ichitsoga mundere a second one after a shona vice president.
Vachipa menzaniso vamushakabvuva Joshua Nkomo avo vakave mumwe munhu wekutanga munyika kurwisa utongi hwevachena vadhewa vakati vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika akawanda vakabva kumatunhu ematevereland nekune dzimwe nzvimbo munyika. Mashoko avadhewa anodzinirwa nevakafanobata chinzvimbo chemutauriri wezapu vaipitule Maposa avo vanoti vanowirirana nemaonero ekuti matunhu ematevereland akasarira zvikuru munyaya dzebudiriro asi vachitiwo mutemo wemunyika uri pachena kuti chizvarwa chose chemuZimbabwe chinokwanisa kuve mutungamiri wenyika zvisinei kuti munhu akazvarirwa mudunhu ripi.
Pane maissues anoafekta region yematevereland zvakanyanya nemidlands maissues akaita semarginalization nezvakawanda-wanda tinobvumirana nawo ipapo asi pamasolutions hapana mutemo unorambidza anyone anobva kumatevereland kana kumidlands kuti ade kana kuti adokwairire kuva mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Hapana mutemo unorambidza zvakadaro kuti vatungamiri vekunoku kana kuti vanhu vekunoku vasimuke vagadzirise nyaya dzinovanetsa. Zviri kwatiri tese sevanhu kuti tisimudzirane kana pano mwe dano da kutungamirira nyika tomusimudzira chimusapota kwete kuti tirambe tichichema.
Vamwe vanoti kunyange hazvo iri kodzero yemunhu wega wega munyika kuti aite kana kutevera bato rezvematongerwo enyika raanoda chakanyanyokosha pari zvino inyaya yekuti mapato anopikisa abatane kuitira kuti agokwanisa kubvisa vamugabe nebato rezanupf pachigaro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Vanorwira kodzero dzevanasikana vashora zvikuru nyaya yekuti pane vana zviuru zvina nemazana mashanu vakatadza kupedza zvidzidzo zvegrade 7 gore rino nezvikonzero zvekuti vakanga vabata pamuviri. Vamwe vana ava vanonzi vakanga varodzwa nevabereki vavo vamwewo vachinzi vainge varoora. Vanorwira kodzero dzevanasikana muzvare Linet Dube vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vabereki pamwe chete nehurumende vanofanira kushandira pamwe mukuchengetedza kodzero dzevanasikana uye kuona kuti vanowana dzidzo yakakwana muupenyu hwavo.
Nyaya iyi nyaya inorwadza nokuti ukada kuzvitarisisa vanava vana vadiki zvechokwadi vana vanengati vari underage ukatarisa vana vakawanda vari mugrade 7 zvokutarisira kuti vange vane 12 years kana 13 years of which vana ivavo tingatoti vatori underage tinotarisira kuti dai government yedu yaita zviri nani kana kuti yaedza kuaddressa issue iyi.
Muri kutaura kuti dai hurumende yatora matano akasimba pakudzivirira chiitiko ichi, asi semuonero enyu pane zvakakwana zviri kuitwavo nevabereki here kupedza dambudziko iri, tichiona kuti nyaya yekurodzwa kwevana vadiki inyaya iri kuenderera mberi munyika?
Tingave tichiti ehe ichokwadi vabereki vane role yavanofanira kuita. Nyaya iripo inini nemaonero angu inyaya yepoverty. Vanhu havana chikafu, vanhu havana pakanaka pekugara, vanhu havana mvura yakachena. Zvinhu zvakadaro ndo zvinoita kuti vabereki vasvike pastage yekuti vanotizvo kana kuri kuti pamwe tawana munhu anokwanisa kuti atibatsire financially as a family zviri nani, chero zvichireva kuti mwana wedu adi amitiswa kana kuti aitwa mukadzi asati asvika padanho rekuti anzi akure.
Muzvare Linet Dhuve vanorwira kodzero dzevanasikana vachitaura parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk cheThe Youth Connection na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko renyaya yekubata pamuviri kuri kuitwa nevana vasati vabva zera.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Vanhukadzi vakawanda vanoti chibvumirano cheLancaster House chakanyoreranwa pasi muna zvita mugore ra1979 icho chakapedza hondo munyika chakanga chisina kuvanakira sezvo vakanga vasina kumirirwa zvakakwana sevanhukadzi pamusangano uyu. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Murwiri wekodzero dzevanhukadzi uye vari nhengo yeparamenda mai Priscilla Misairambwe Mushonga vanoti kutadza kumirirwa zvakakwana kwemadzimai kuLancaster House kwakaita kuti kodzero dzemadzimai dzisiwo mubumbiro reLancaster House Agreement iro rakashandiswa kuumba Zimbabwe muna 1980. Amai Misairambwe Mushonga vanoti kunyorwa kwechibvumirano ichi pasina vanhukadzi vakawanda kwakaita kuti kodzero dzavo dzisaburitswa pachena.
Hakuna kunge kune munhu angachikwanisa kuti ataure nezvekodzero dzemadzimai. Saka unozviona mubumbiro iri kuti rakabva rasiya izvozvo. Pane kudzidza kwataita iye zvino kuti bumbiro remutemo rinogadzirwa sei. Hamugadziri bumbiro remutemo rinenge risina vamwe vanhu vacho vanenge vachazoaffectwa nemutemo yacho.
Amai Misairambwe Mushonga vanotiwo chibvumirano ichakaitwa zvechimbi chimbi zvekuti havana kutarisa zvinhu zvizhinji zvine chekuita nekugara kwevanhu sezvo chinangwa chaive chekumisa hondo bedzi.
Bumbiro remutemo reLancaster House Constitution rine dambudziko ekuti tinoziva kuti bumbiro remutemo rakabudiswa nevanhu vanga vachiedza kunyengererana vanhu vanga vachibva muhondo. Saka mukurukurirwo warakaitwa wanga usiri mukurukurirwo wekuti ndewokuda kunatsogadzirisa zvinhu, wanga uri mukurukurirwo wekuti topa sei kutonga kuvanhu vatema. Ukaenda for example kune nyaya yatinoti Bill of Rights panenge pakaiswa zvekuti vanhu kuti vagare zvakanaka marights avo anenge akamira sei, unoona kuti riranga rine zvinhu zvishoma zvazvirimo mukati macho.
Izvi zvatsigirwa namusvare Ana Chibhamu vanoti utsigirirwa kwevanhukadzi kwakabudawo pachena pakunyorwa kwechibvumirano ichi. Musvare Chibhamu vanoti zvinogaro vatambudza zvikuru kuti sei vanhukadzi vaive varwawo hondo yerusununguko vakasiyiwa pakazoitwa nhaurirano idzi.
Pakaitwa chibvumirano cheLancaster muna 1979, tinoona kuti madzimai vakaenda kuhondo havanawo kuzopiwa chinzvimbo chekuti vapinde muzvitaurwa zvaiitwa nezvibvumirano zvaiitwa mukonferensi iyoyo. Izvi zvakatidzorera kumashure sevanhukadzi. Tinoona nhasi ndo dambudzo ratinaro rekuti kodzero dzemadzimai hadzisi kuendera, hadzisi kufamba zvakanaka, dziri kuramba dzichidzokera mumashure nekuti vanhukadzi havasati vapiwa zvinzvimbo chaizvo zvakakodzera. Tinoona kana representation yekuparlamendi kana kupi, vakadzi havana zvinzvimbo, vachiri vanhu vashoma-shoma vari kuiswa muzvinzvimbo izvozvo.
Mozvare Belinda Chinowawa, gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanotiwo chibvumirano cheLancaster House chakadzorera upenyu hwevanhukadzi kumashure sezvo kodzero dzemadzimai dzaive muchibvumirano ichi dzaitarisa mitemo yemadzitateguru inozivikanwa pachirungu kuti customary law.
Lancaster House Constitution tikaitarisa yanga ine chinhu 1 chainge kanyanya kuipira panyaya dzemadzimai, chekuti yaitaura kuti madzimai mitemo yese inoafekta madzimai yaiswa pasi peyatinoti customary law. Customary law zvinoreva mutemo wemasitateguru edu. Saka zvaireva izvi kuti dzimwe nguva vakadzi vaitsimbirirwa nokuti customary law tinoziva kuti mainstances akawanda inenge ichidzikirira marights evakadzi.
Pamapato aive kuLancaster House paive nemudzimai mumwe chete muzvare izviziva avo vaive pachikwati chezapo yaitungamirirwa navaJoshua Ngomo. Madzimai anoti dai kodzero dzemadzimai dzakacherechedzwa zvisere pachibvumirano cheLancaster House Agreement ichi, dai mamwe matambudziko ari kusangana nevanhukadzi akapera kare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mumwe wakavamba sangano reChristian Citizens Initiative Worldwide, amai Georgina Takavarasha, vanoti vaparura chirongwa chekubatsira madzimai anoshaya munguva dzekusununguka. Ngatinzwe hurukuro yavaita naChioniso Jani.
Newborn campaign yakatarisana nekuchengeta vana vadiki vari kuzvarwa munzvimbo dzekuti madzimai aya haana anombatsira. Nyaya dzavo dzinenge dzakasiyana siyana dzinosvika kuti vashaye kuti vanokwanisa kutenga preparation kana kuti vanokwanisa kutenga mukaka yevana nezvakawanda. Saka ndo zvakatarisana neNewborn campaign. Tichitarisa futi kuti Zimbabwe panguva ino pane mateenagers akawanda, vana vachiri vadiki vari kuitawo vana, vekuti vari kushaya anovabatsira.
Basa makaitanga sei?
Basa iri takaritanga tichiona nyaya dziri kuwanda dzemababy dumping. Muvacheche vakawanda vachipinzwa mahomes chinzi vadhambwa ndekungoendawo kumahomes semadzimai taunganidza madaipa nemikaka zvakasiyana siyana semadzimai tichiendesa ikoko.
Magrade 7s ari kuita vana vane pamuviri vakasiya chikoro, tipe mafungiro pamusoro penyaya iyi.
Ndinofunga kuti panyaya iyoyi chiri kunyanyoitika ndechekuti kushaya ndokuri kusatisa kuti vana vazhinji ava vamhanyire kubatana nezvinhu zvakafanana naizvozvo. Munozoona kuti tinenge tichifanira kwetiripo sezvo zviri zvinhu zvatoitika kare, zvatinove tinokwanisa kubatsira vana ivavo kuti vachengete vana vavo vavanenge vaita sei vasununguka, nekuti hunge mwana mucheche uye atovapo akuda rubatsiro rwokunzi amuchengete. Tiri kutarisira kuti preparation yese inonzi ndo inodiwa panosununguka munhu. Toti hembe dzevana dzekupfeka, mablanket, maternity pads aiwa ana mai, formula milk, madry foods dzekuti iye wacho asununguka awane chekudya adzokerawo kumba, mafeeding bottles. Because unotarisa kuti pane vamwe wekuti ari kutoshayika ari pakati pekusununguka, mucheche uya oshaya asara asisina amai. Saka panosara vane naye mwana iyeye vachanidha kuti vamupewo mukaka. Saka ndopanozopindawo mamafomula nemabhotles acho anozoshandiswa.
Mumwe wakatanga sangano reChristian Initiative Worldwide, amai Georgina Takavarasha, vari parunhare muHarare naChioniso Jani weStudio 7.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.